manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana manheru anhasi uri musi wechina zvita 21 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Notenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muSouth Africa umo vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevana muzvina bhizinesi renyika iyi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti rwendo rwava munangaga urwu haruna zvarunochinja pamamiriro akaita zvinhu munyaya yeupfumi.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti akazvipira kushandira nyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo uye ane urombo kana akatadza kuita izvi panguva yapfuura.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muSouth Africa umo vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe navana muzvina bhizinesi vemunyika iyi. VaMnangagwa vaperekedzwa nachipanga mazano wavo mukuru vaChris Mutsvangwa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, gurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamwe nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba. VaMnangagwa vari muSouth Africa umo vari kutsvaga nzira dzekuti vane mari vauye kuzotanga mabhizinesi kuZimbabwe. Nhasi vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamuzinda weZimbabwe muPretoria. Ndabata mutori wedu wenhau Mo Blessing Mujoma kuti atiudze zvaitika pamusangano uyu.
Chinangwa chavaMnangagwa changa chiri chekukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti idzoke kumusha. Pamwe nekukurudzira vanoita nezvemakambani kuti vauye vazovaka makambani muZimbabwe kuitira kuti Zimbabwe ibudirire munyaya dzezveupfumi. Zvikuru zvavataura vaMnangagwa vati ivo kune nzira dzavavhura kana kuti dzazarurwa kuitira kuti avo vanoda kuuya kuzovaka kana kuwana upfumi hwenyika, kuwakidzira upfumi hwenyika muZimbabwe, vakwanise kuuya munyika yeZimbabwe vazoita izvi.
Ivo vanhu kuuya kwavaita kuzosangana nemutungamiriri wenyika vabuda zvakawanda zvakadii uchitarisa uwandu hwevanhu vari muSouth Africa?
Kwanga kuine vanhu vanokwanisa kusvika ningati zviuru zvinosvika makumi maviri, kana kuti pachirungu tinoti kana kuti kuma 20,000 vanhu vauya pamusangano uyu kuti vazonzwa mashoko avaMnangagwa. Zvekuti panga pasina nzvimbo yekuti munhu aswedere padhuze, nekuti nzvimbo yanga yakazara zvekuti vanhu vakawanda havana kukwanisa kuti vanzwe kuti vaMnangagwa vanga vari kuti chii, asi kuti vanga vari paivo ndivo vakwanisa kuti vanzwe. Kwanga kuine vanhu vaishandisa mbozharunhare kutora mifananidzo, vamwewo vachiratidzira pamukova unopinda pamuzinda weZimbabwe vachiratidza kusafara kwavo maererano nekusarudzwa kwakaita vaMnangagwa kana kuti kuuya kwavaita kuti vazoparura musangano uyu.
Musangano uyu kuti uzobudirira kuitwa zuva ranhasi, ndivaMnangagwa here mukuru wenyika vakaronga izvi kana kuti
Ndeva na muzvina bhizimisi vari ku South Africa vakaronga izvi ndokukoka mukuru wenyika kana kuti embassy here tingada kuziva kuti akaronga ndiani kuti chiitike chichigova konasi.
Ichi chirongwa chakarongwa ne vanosanganisira hurumende yeZimbabwe pamwe nevamiririri vari muno vemuzinda weZimbabwe kusanganisirawo nevanoita zvemabhizimisi kuti vauye muno vazoshambadza nyika yeZimbabwe kuitira kuti avo vanoda kuzoenda kuZimbabwe vachinovhura makambani vakwanise kuti vaende kuZimbabwe vachinoita izvi. Changa chiri chirongwa zvakare chekuda kuti vamunangagwa vakwanise kutaurira mhuri yeZimbabwe iri muhupoteri kana kuti iri kugara kunze kwenyika nechirongwa chavo neutungamiriri hwavo hwavachaita.
Mutori wedu wenhau More Blessing Mujoma achitaura ari parunare ari muPretoria kuSouth Africa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nezvamatongerwo enyika dzinoti rwendo rwamunangagwa urwu haruna zvarunochinja pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Vamwe vanoti vamunangagwa hapana chavanochinja nekuti vange vari nhengo yehurumende yakakanganisa upfumi hwenyika kwemakore makumi matatu nemanomwe. Asi vamwe vanotiwo vamunangagwa vanofanira kupiwa nguva yekuti vagadzirise zviri kunetsa munyika. Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti hapana chokutarisira chinobva murwendo rwamunangagwa, asi mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vamunangagwa vanofanira kupiwa nguva yekugadzirisa zvinhu. Muhurukuro yevaviri ava tatanga kunzwa kuna vambofana.
Ndinoona sokuti vamunangagwa havasi kuita zvokutamba, vari kuda kufamba nebhora, vari kuda kuti ndima ifambe. Nokudaro zviri kunzi vaenda kuSouth Africa nebasa. Saka ndokuva chinhu chatinofanira kunyatsoongorora chekuti chaita kuti vafambe chemataurirwa zviri kuitwa ndechekuti vari kuda kuita basa kutaurirana ne vemabhizinisi vangangode kuuya kuzodyara mari yavo muZimbabwe.
Vambofana, imimi kana makatarisa rwendo urwu takatarisa tiri kudivi rezvematongo kwenyika kuti political significance, munoona chinyi parwendo urwu?
Inini ndinoona pasina chinoshandira chinhu. Sekutaura kwavaita ava ndekuti ivo vari kumwenda kunochenesa chimiro chavo kuti munyika muneZimbabwe maane mutungamiri mutsva, asi tinoziva kuti hapana regime change, pane face change. Pachinja face yegovernment asi hakuna kuchinja regime. The same people who are ZANUPF, who is the same people vaitsukirira vaidii kune hurumende dzese dzepanze ndo vachiripo. Saka inini handioni kuti chavanoendawo kana vachienda vachinotaura kuti isu tachinja zvaita vana Mugabe isusu hazvisiro zvatiri kuita mazuva ano. Ngavatiudze pachinja, but taiteerera kana State of the Nation address yavo nezuro is not mentioning anything that is different pane zvaitaurwa nava Mugabe. Saka inini hapana chandiona kuti vangotaura language yaingotaurwa nava Mugabe iyoye isame same. Tida kuita marelations akanaka nenyika, tida kuti tidididi hapana chitsva ndiyo yatida kuona.
Vakanyenze, munotenderana nazvo here izvi?
Ini maonero angu ndekuti matauriro avo ashanduka, asiyana nematauriro aita vaMugabe. Handisi kungoona kuti vari kungotaura chete. Tikabata zvavakataura kutanga, zvakataurwa mubhajeti yavo nezvavakataura kumuseneti nepariamendi, zvinoratidza kuti chirongwa chavo chiri kuda kusunduruka kubva kune kwatakabva. Dambudziko ratinaro semaZimbabwe nderekuti takagara nguva yakareba takadzvinyirirwa, takatyirirwa chose nehurumende yavaMugabe. Zvokuti pari zvino tiri pachinhano chiya chokuti kana mbudzi yakagara yakangosungirirwa painosunungurwa inongoramba ichingotenderera pamuti payanga yakasungirwa ipapo. maono la antino ita inindo kuti matawana wa hapo ita kara maku mkatanisa budget chairo unaona kuti wakuto na wakuti sunu zaakiana atichate kuti tite zhe indigenization zhe zhaengo ndi chaita 5149 yawe kuwe kwa chete kuma diamu ndine kuma platinum
vambo fana i munore merwanei pakupa vamnangagwa mkana wakuti vambo pindura zunu vado mkbarara ngari zitu eru wana wamu gabe chito kugoshi rai chii kutumuwa pe mkana hoyo
mnozi wa wawondi wana mwana ane msika wawaya ni hasa atiketi na hasi na chingi ya zuno mika kani pie na mna ngagwa mwawese amis yese ikabau yese ikabau yese yese poti jii wakawaya ni hasi wakuti na ta chingi ya inine zino jijine tui kutidi watende kuti nasi machinja kuti sabi
pamwe machinja ose chiku wadi munomero wanei kubuma kuti kuda pamwe machinja
munozi wawa wande manaka ya kwa ndiri ndiri munu mkuru sile akawaya mwana wangu ina ni mtika akati babanda chinja ano that is a story yes me is me is I was sorry for this ikabawi panaka nani one thing so waka kungoti nja na teti
ndio mpenda kuna waka nyenze imimi munofunga kuti vanga kwanisa here kutende usa pfungwa dza vanhu vane mari kuti vauye vazoita invest muZimbabwe
kutende usa pfungwa dza vanhu hazvitori nguva
vambofana muchidimbu titaurire mashoko enyu kupedzisira panyaya iyi
ini kuba mukana munhu ndinopa mukana hurumende iyi dai iri itsva dai iri mbisi kana wacho taiti hati vanhuvi ava vanhu vatinoziva saka mukana wavari kuda kuti tivape ndeupi vanhu vatinoziva kuti mbaba
vakanyenze mashoko enyu kupedzisira muchidimbu munoti chiine nyaya iyi
ndinoti inii takazviona zvichiitika kuchina tikarangarira zvinhu zvinogona kuitika nokuti vanhu chatinokangarwa kuziva ndechekuti muZimbabwe muno ivo vanhu vezano ivavava vanga vakadzvanyirirwa zvakanyanya tichitaonawo mugabe kubva vachiri kuhondo chaiko chaiko
avo vange vari mukuru weLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunhare muHarare manzo avo kuna mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai mbofana
Purisa eZimbabwe Republic Police anoti akazvipira kushandira nyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo uye ane hurombo kana akatadza kuita izvi panguva yapfuura. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police akazvipira kuita zvido zvevanhu nenyika.
Isu tuti yashanda takanangana nekuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti we are recommitting ourselves kuti tishande zvakanaka tichiita zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu ndozvatiri kuteedzera.
Amai Charamba vanotiwo kunyange hazvo pane zvakaitika mapurisa ezrp anotsidza kuti achaita basa rawo sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Amai Charamba vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori hadzidiwe zvachose uye veruzhinji vanofanira kushanda nemapurisa kudzivirira uori munyika.
Ende uyezve vanhu ngavasi kuti kuti nyika dzese dzinge dziripo mapurisa anofanira kungari. Saka chichemo chedu ndechekuti vanhu vese ngavazive kuti mapurisa tingasada nokuti vakambokanganisa asi tichangodanana chete.
Pari zvino mapurisa anoonekwa saane uori hunotyisa zvekuti veruzhinji havana chivimbo nawo. Amai Charamba vati semapurisa vanoziva kuti nyaya yakatsamusa veruzhinji inyaya yavo yekumira mumugwagwa kana kuti maroadblocks uye kutanga pari zvino vanhu vachaona shanduko huru zvachose. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mapurisa aite chidzidzo chekuita basa ravo nemazvo.
Saka navataura kuti ndozvavachaita zvino tangomirira kuzviona uye kuti mukuita zvavari kuti vada kuita izvozvo vanenge vachitsanangura here mutemo zvakajeka uye kuti vanenge vachiisa vanhu pamberi here kwete kuzviisa ivo pamberi.
nezuro vakasaru bata chinzvimbo chemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaita musangano nevakuru vakuru vemapurisa kubva kumatunhu ese enyika vakavaudza kuti vashandure maitiro uye kuti vaite zvido zvevanhu nenyika vaimbo vemukuru wemapurisa munyika vaAugustin Chihuri vakaenda pazororo vachimirira kusiya basa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Nepfenyuro inokupai zviri kuitika muZimbabwe nekune dzimwe nyika. Vagari vemuHarare vari kushushikana nekukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru zvekudya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaGod knows homwe vati gore rinoranga rakavaomera zvikuru vakati izvi zvavakuwedzerwa nekukwira kwemitengo. Vahomwe vati mitengo yechikafu chinodyiwa nevanhu zuva nezuva ndochiri kunyanya kukwira.
Mitengo mamiriro yakaita izvizvi hazvinatombomira musha. Nezuro chaichai takatopinda kuona kuti nyama yakakwira zvisingaite. Ndinofunga kuti $9.80. Hazvitombofadza tichatarisa kuti gore rinoranga rakatooma zvakanyanyisa. Isusu sana anozviita mabasa avo tendoti kamari kakako nechristmas yatiri kupinda kuti dhenue toona zvinhu zvinenge zvakati chipei asi zviri kutorwadza hatina mari yacho asi at the same time zvinhu zviri kudhura zvisingatoiti upfu chaichaiyo neyekuzvigai nekuzvigai kuti ugaise bhakiti yavatokwidzawo futi mutengo saka kwese tongoti tapinda pfumbu tandati pamwe zvavapinda president Mnangagwa wanyowani zvichasiyano nemazuva amugabe.
Mumwe ari mune zvematongerwo enyika uye ari mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vati kisimusi kuvazhinji ichange yakaoma zvikuru nekuda kwekukwira kwemitengo yezvekutya. Vachiwai vakurudzirawo hurumende yavaMnangagwa kuti ione zvaingaita panyaya yemutengo kuti varombo vawanawo chikafu chekutya.
Christmas yevanhu veZimbabwe ichange yakaoma nekuda kwekuti mitengo yakakwira zvakanyanya. Enda pana chatichaitwa nehurumende yavaMnangagwa kuti idzikise mutengo inova iri kuramba ichikwira kusvika pazuva ranhasi. Zvatoratidza kuti vanhu tichatambudzika panguva yeChristmas kuti tidye nyama kana kuti tidye chingwa nokuti mitengo nokukwira kwemitengo kwayakaita. Chiri kunyanya kutibata sevana veZimbabwe ndechekuti nyama yakakwira zvokusvika kuma $9 per kg zvinoreva kuti varombo havachadye nyama. Chingwa chakakwira chikadzikisiwa asi zviri kuratidza kuti zvinhu zvese mumashops zvakakwira zvokudya zvichaita kuti varombo vatambure varege kuwana chokudya. Saka nokudaro tinotarisira kuti dei hurumende iripo iyi yachiratidza mazino asi pari zvino hapana chavati varatidza. Tiri kungozviverenga mumapepa hapana patiri kuona kuti vatanga kufamba nendima kuti vasakure ndima yavo nokuti totarisira kuti vachivhura indastry vachiisa vanhu kumabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vaFarai Maveza vati kusvika vemabhizimusi vawana mari dzekunze zviri nyore matambudziko eupfumi haagoni kugadziriswa.
Dambudziko ratagara tiinaro inyaya yekushayikwa kweforeign currency munyika yedu, saka dambudziko iroro ndiro rinoda kuti hurumende igadzire. Ende dambudziko rekuti harisizogadzirika nemazuva mashomanana. Zvichatitorei nguva hurumende ikadaita mashortcut inogona kutozoti tangira futi semamwe matambudziko. Saka nyaya ichatoda kuti tive nemoyo murefu kuti kusvika zvanyatsogadzirika.
zvimwe zvezvanyanya kukwira zvinosanganisira nyama iyo yava kuvavarira kusvika madhora 10 pakirogiramu mazai makumi matatu aiita madhora mana ava kumadhora mapfumbamwe zvichikwira pamwe nemupunga nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Apo chikamu chechina chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chapera chichiratidza kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakare vakawanda vakanyoresa. Vamwe vave nemibvunzo pamusoro penyaya iyi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
VeZimbabwe Electoral Commission vanoti pakupera kwechirongwa chekunyoresa vanhu nemusi wechipiri vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu ndivo vange vakwanisa kunyoresa kuvhota munyika mose. Vezeki vanotiwo zvikamu makumi masere zvevanhu ava ndevekumaruwa, izvo zvopa vamwe kuti vave nemibvunzo pachirongwa ichi. Mutauriri wezapo vaipitule Maposa vanoti kunyange hazvo pagara paine nhoroondo yekuti vanhu vekumaruwa ndivo vanonyanya kuvhota musarudzo dzinoitwa munyika, vanhu vane chikonzero chekuva nemibvunzo pane zviri kutaurwa neveZEC vachiti mumaziso evakawanda ZEC inoita basa ine divi rayakarerekera.
ZEC inozivikanwa nemabasa asina kunaka, especially kana tatasa nyaya dzemaelections. Havana kunge vakazvimirira vega, vakauya vakagara vakazemberana nezanupf zvakanyanya zvakazoonekwa nevanhu vese. Saka nhasi unowu zvakurema zvakanyanya kuti vanhu vavimbe navo kati vavimbe nezvinotaurwa nezeki. Inyaya yekuti zeki izvigeze pamaitiro avanga vachiita makorosa apfuuraya.
Chipanga Mazano paUniversity of Pretoria kuSouth Africa vati Nashe Mawere vanobvumiranawo nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vasina chivimbo nemashandiro anoita ZEC.
ZEC pachezvayo iri militarized, kune vakawanda vemuchiuto varimo muZEC imomo. Saka hapana chakachena chingatarisirwa kubuda musystem inenge yakasviba saizvozvo. Tinoziva zvedu kuti vanhu vakawanda variko kumaruwa, asi 80% iyo ndekuexagerata kuitira kuti zviite fulfill historical trajectory inowanzosenzeswa nezanupf inoratidza kuti vanhu vakawandisa vari kumaruwa. Tinoziva isusu kuti zanupf inogara ichibhesa nerural vote.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi. Asi muzvare Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution vanoti hapana chinofanirwa kukatya madzave ruzhinji kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakanyoresa vakawanda. Vanoti vemapato vanopikisa vanofanirwa kusunga dzisimbe kuti vazvishambadze kune veruzhinji ava, vachiti kana vakasadaro bato riri kutonga rezanupf rine mukana wakakura wekukunda musarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya.
Pangange pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vari kumaruwa vaende kunovhota. Zvinotarisirwa kunzi vamwe vanonzi vanenge vachimbunyikidzwa vachifosoredzwa pati pamucheto pazvo zvese chinoshanda izvi richabuda navanenge varejista kuvhota. So naizvozvo unotobva waona kuti 2018 inogona kusakatyamadza kuti ZANUPF igone kuwina, nokuti kunenge kwaakutaura avo vakarejista kuvhota. Saka kurudzire yakanyanya katakatarisana zvikuru sei namapato anopikisa seyambiro yangu, vanofanira kuona kuti vaona rutsigiro kune ivavo vanenge vane simba rokugona kuvhota, kana kuti vagone kuti vacho vasati vanyorisa kuvhota sezvo mukana wawedzerwa varejiste kuvhota.
Chipanga Mazano mubatanidzwa weplatform for leveraging democracy, governance and elections uye vachishanda nesangano recenter for public engagement vabatla tambo vanotiwo hapana chinoshamisa kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakawanda pane vakanyoresa kuti vagovhota, sezvo kumaruwa kwagara kuri iko kune vanhu vakawanda.
Chiri kuwanza chakonzeresa kuti vekumaruwa vave ivo vanorejesta ruvazhinji ndokuti vekumaruwa kune kakubatana karipo kwekuti kunoshandiswa masobhuku, kunoshandiswa madzishe zvakare kuti ave avo vanobatsiridza vanhu kuti vaende kunorejesta. Kungave vamwe vachibatwa nechisimba, kungave vamwe vachiudzwa kuti handiitese tinovhota, nekuti kuvhota kwakatikoshera kuti tichavamburamba chipiwa chokudya panguva yenzara. Kasi chimwe chinozodzoka choitika ndechekuti vekumaguta makuru ava vasiri kurejista zvikuru, sakana vakatarira nzvimbo yakaita seuna naBulawayo. Vazhinji vanhu havasiri vanhu vari kushanda mabasa ekuti vanomukira vachinoshanda, kasi vanhu vari kuzvishanda voga munhu uye kuti azowana nguva yekuti abve pachitoro chake chichari kutengesa kuti ange kunoregister nguva yacho asikuiwana zvakare vamwe vanhu varikuzvudzwa kuti hapana chinochinzurudzika nenyaya yekuvhota nekuti varikuti takagubva kare chingovhota kasi hapana chatiri kuona chichichinja.
Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chichasimudzirwa zvekare musi wa5 ndira kusvika musi wa13 kukadzi gore rinouya mushure mekunge zeki yabvuma kuti mazuva echirongwa ichi awedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. America yatemera zvirango nhasi kumukuru wemauto muMyanmar uyo ari kupomerwa mhosva yekuurayisa vanhu verudzi rweRohingya Muslims. General Maung Soe, mumwe wevanhu makumi mashanu nevaviri vatemerwa zvirango nhasi. Vamwe vatemerwa zvirango vanosanganisira vaimbo vemutungamiriri weGambia vaYahya Jammeh. Avo vanonzi neAmerica vakaronga chikwata chakauraya vanhu vakaipisisa.
Zvirango zvatemerwa zvekare kuna chiremba wePakistan vaMakhtar Hamid Shah uyo anonzi aitengesa nhengo dzevanhu. Mumwe atemerwa zvirango ndimuzvare Gulnara Karimova wekuAzerbaijan nevamwe. Muchirongwa che Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvitange zvichiitwa nemadzimai pazororo rekrisimisi negore idzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318.
Mumanzi wakatonorera uchibva kuna Charles Charamba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari muSouth Africa umo vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevanazvimuzvina bhizinisi venyika iyi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti rwendo rwavaMnangagwa urwu haruna charuchachinja pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti akazvipira kushandira nyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo uye ane urombo kana akatadza kuita izvi panguva yapfuura.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani na 7 AM apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe.
Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande muWashington DC.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvatinokutumirai mazuva ose. Anokuonekaiwo nemufaro, ndini Evans Zininga.